Pachirongwa cheLet's Talk ngati kurukurei nasi paFacebook page yedu yeVOA Shona. Tanga tiri kutarisa zviri kuitika munyika panyaya dzezveupfumi. Regai tiende kune mutauriri wava Nelson Chamisa vebato reMDC vankulule kosibanda tinzwe kuti vanga vari kuti chii pachirongwa chedu chanhasi uyezve nevamwe vatsigiri vedu veFacebook page yedu yeVOA Shona.
Tiripo makadii kozvenyu?
Aiwa tiri wadi vazhinji vakamirira kunzwa kune bato reMDC kuti kwakamira sei kubato renyu riti kutarisa zviri kuitika munyika pari zvino.
President Chamisa ari kushungudzika zvikuru nenyaya yekuti zviri kuratidza kuti vakapirira sarudzo vari kutotadza kugadzirisa nyaya yeupfumi. Nyaya yatinoti yeconfidence iri kuramba ichidzika. Tikuona kuti zvikwereti zvine hurumende zvemunyika zvakurisa kusvika kuna 16 billion kukura kunda nyika ino. Tozotiita kana taakutarisa zvikwereti zvekunze zvakangofana naizvo ndozvekuita kuti nyika isafambe zvakanaka. Mapolicies kana kuti mafungiro anoita vanhu vari muhurumende vari kuratidza kuti vari kutadza kuziva chinokudza upfumi hwenyika. Saka tichiona kuti Zimbabwe yadonha zvikuru samavhiki maviri apfuura, yagara yanga iri pasi yazoenda pasi chaipo. Asi tinoziva kuti President Nelson Chamisa vane urongwa hwavakataura kuti ukateedzerwa tinogona kubatsira nyika yedu tichienda mberi.
Tinoona pari zvino tiri kunzwa kuti bato renyu ranga riine musangano nhasi. Musangano weyu ungave nechekuita here panyaya iyo yekukurukura zviri kuitika munyaya yezveupfumi?
Musangano unoitwa panguva dzese waitwa nhasi wenational executive. Asi president vatsanangura zvavanoda kuti zviitike kuvateveri vavo nevanhu venational executive. Pachaitwa inonzi communique ichaburitsa mangwana ichitaura zvawirirana musangano. Aiwa, izvo hatingazotaura, hatizivi zvinotaurwa napresident. Chokwadi chiripo ndechekuti pakateedzerwa 5.1 yavo zvinhu zvinogona kutofamba, vanhu vozopedzisira vaakutaura kuti aiwa vachamisa ndimesai.
Muri kutaurawo naEsport Chiwota, ndiri Mupolekwane muSouth Africa. Zvinhu zvaoma kuZimbabwe ende zvaomesera isu kunyanya tiri kunze kweZimbabwe. Munoona savabereki takasiya kumusha ende iko zvino kuti uchipimira mari kuZimbabwe unongopimira but hapana chavanokwanisa kuishandisa mari yo nekuti hapana chairi kushanda mari. Chiripo ndechekuti isusu sevanhu ini ndiri mumwe wevanhu vakaenda kumusha kunovhota. Saka sevanhu vakavhota tinoziva takavhotera shanduko, hatina kuvhotera zviripo pari zvino. Handiti chiripo ndechekuti mademonstrations ese amuri kuona ari kutanga ari kusungisa vanhu vezvetu nemamwe etajamuka iri kunzi iri kuuya iyi. Mademonstrations anokwanisa kuitika but kana ndakatarisa ndinoona sekuti iintroduction yezvichauya nekuti president akavhotera nevanhu kunyange zvakarambwa zvazvo nevheki zvikarambwa kumatare but vachamisa ndo vakahwina maelection and vakapa ivo voice ravo ndo ratakamirira isu chevana vezimbabwe. Kunyange isu tiri kunze kwezimbabwe takangomirira voice ravo.
Muri kutaura nafungai jena, tiri kunyika yesauti kudurban ndokwatiri kwatiri kushanda tiri kuti mhuri dziwane chokurarama.
Aiwa, tipeiwo pfungwa dzenyu mukomani pane zviri kuitika munyika.
Zviri kuitika munyika zvinonzwisa tsitsi kwazvo zvekuti isu takazvifunga zvinotipa zvakare kuti tionde nekufunga nekuti zvatanga takatarisira zvizvizvo zvakazobuda. Wese munhu akanga akatarisira kuti tiite chinhu chakanakisa kwazvo asi zvakaramba, tizive kuti Mwari ipapo akatifuratira sei. Asi pari zvino zvatiri kufunga kuti zvingangove zvinoita pari zvino zvinhu zvachona zviri kutiomera chaizvo nokuti kana mari yatiri kushanda tichiti takashanda takatumira kumusha, vari kumushawo zvakare vasina kudzidza vavobirwa zvakare vachinzi tinokuchinzirai tinokupai mabhonzi akawanda votora mahusi atinenge tavaendesera. Apo tinopaona tichichema chema zvikuru kwazvo kunoku nokuti tiri kungoshanda tichidzokera pazero ipapo hatichi kumboenda mberi.
Ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.